Vanhu vakawanda vanoti hurumende iri kutungamirwa na Emmerson Mnangagwa inogona kushandira upenyu hwavo ikapuwa nguva yakakwana gore rinouya nekuti inoratidza kuti iri kuda kuisa mitemo mitsva inogona kuvandudza upfumi hwenyika. Asi vamwe vanoti hurumende iyi haina mazano ekuvandudza upfumi hwenyika sezvo vamunangagwa nevamwe vavo vaiva makurukota makuru ehurumende yaitungamirwa navarobert mugabe avo vakabviswa nemauto pasi pechirongwa cheoperation restore legacy. Mugari wemumusha werodin vazivana ichikwanda vanoti havana tarisiro yekuti upenyu huchanaka vachiti zvinhu zviri kuwedzera kukwira nekuoma munyika apo hurumende itsva yava nemwedzi iri panyanga.
Mamiro akaita zvinhu so far ndikatarisa zvakaita pachristmas ndiona zvinhu zvichinetsa kuti fuel yange ikakwira keshi yange ichingoshayika zvinhu zvichinetsawo kutengekawo mashops. Tarisiro chachoyo kuti zvinhu zvichanaka hatinyatsi kuiona because masainzi ariko so far kutaudza kuti kwatiri kuenda kundori nebasa. Zvinhu zvakafushange zvangotiomera because hurumende yange yange uripo iri kunzi itsvaisina ndo yange yange uripo muhutongi hwachoona kubva kare kusvika pari zvino iyewo zvinoya kungonzi itsva zvayo but sekuona kwedu sinangu iyi inongoisharo yaingovapo eya.
Asi vamwe vane mafungiro akasiyana siyana vachiti hurumende iripo inogona kudzosa upenyu hwavo sezvo kwave nemazano matsva anogona kuvaka upfumi hwenyika. Vamunamato Chemhuru mudzidzisi wepachikoro cheGirl Zimbabwe University ndemumwe wevamwe anotarisira shanduko mumararumiro evanhu munyika.
Hatinoona sekuti zvinhu zvingangoshanduka pane zvazvazviri considering tine new dispensation. Tinoona nemapolitics avari kutaura kuti vakwanisa kuita stick kuma zvavanotaura toona kuti zvinhu zvingangochinda zvingangoshanduka.
Mumwe mugari waLove Mumanyanga vatsigirawo izvi vachiti muna 2018 vanotarisira upenyu kwavo uye mabasa sezvakavimbiswa nemutungamiriri wenyika.
Nasa kuti gore rinouya ra2018 nyika ichange isauye ichachinja sezvo tava neutungamiriri hutsva mapolicies nemareforms mukilasi ndiri kuona sekuti vashandi vachawevedzerwawo mari dzavo nekuda kwehurumende dza ndiona sekuti 2018 haichange ine morari wakati wandei.
Asi vaAlfred Munemo vekwamucheke vanoti upenyu huchatooma gore rinouya uye vanotarisira shanduko kana sarudzo dzegore rinouya dzaitwa zvakachena.
Maonero edu isu ndeyekuti mamiriro akaita zvinhu kuchinja chako hapana chati chachinja. Tisati tutane tariro yakanya kuti yakanaka asi zvinenge zvicharamba zvakadai kana kutowedzera kushata kubva pazvazviri.
2018 munoyazorora sei mukurasa kuti muchafara here sevana vezimbabwe sevashandi?
2018 takaitarira inogona kuzotinakira pakati apo patinenge tapedza kuvhota asi pekutanga tichamboti kwadziwe hedu zvichindi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi hwenyika dzinoti zvinhu zvinokwanisa kunaka chete kana munyika mune mari yekunze uye muchigadzirwa zvekutengesera kunze kwenyika. Vamunangagwa vakavimbisa kuwandudza upfumi hwenyika pamwe chete nekugadzira zvose zviri kutadzisa nyika kubudirira. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.